vanoona nezvemutemo nezvekuchengetedzwa kwerunyararo vakakurumidza kuziva kuti avo anga ari manyepo uye nzvimbo zhinji idzodzo dzanga dzagara dzine mapanic button nemapurisa anga ari padyo asiwo tinoda kuti vanhu vazive kuti zvakakonzera kuti mune dzimwe nzvimbo kunyanya kugeorgia nekupennsylvania nguva yevanhu yekuti vavhote yakambomiswa kana kuti yakambodzorerwa kumashure asi vakazopiwa zvavo mukana wekuwedzerwa nguva yavanga varasikirwa nayo kuti vavhote
matikiti zvaari kuti kudii nenyaya yenharedzi
kunzwa kwatiri kuita ndekwekuti matikitivha makuru emuno munyika vesbi vari kuti vanofungidzira kuti vanhu vaitumira tunharombozha utsu vane chokuita nenyika yerussia kana kuti russia aligned suspects havasi kunyatsobuda pachena kupomera nyika yerussia senyika asi vari kuti vanhu vaitumira izvozvi izvi zvokutyisidzira vane chokuita nenyika kana kuti vanotyidzana nenyika yerussia tiri kunzwawo zvakare kubato guru rekudzivirirwa kwenyika recisa kana kuti cyber security and infrastructure security agency riri kutaurawo zvimwe chetezvo kuti ongororo dzavo dzepedyo kana kuti immediate suspicion dziri kutaridza kuti vese vaiita izvi vane chokuita nenyika yerussia uye vanofungidzira kuti kwaiva kuedza kwerussia kuti ibvonyongodze mafambisirwo esarudzo muno muamerica
sei america ichigara ichiti russia inoda kupindira
pane zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti america inogara ichitaura kuti russia haidi kuona kubudirira kwesarudzo dzemuamerica nekuti zvinobva zvaratidza kuti dhemokirasi iri kushanda zvakanaka saka russia inenge ichida kuratidza kuti aiwa iyo yamuri kuti dhemokirasi pasiri sei inotovawo nezvinoshoreka chechipiri tiri kunzwawo togara tichinzwawo russiayo inotiwo painoitawo sarudzo dzayo america inoedzawo kubvonyongodza ikoko ichitsigira vanenge vachipikisa hurumende yeikoko ichitumirawo vanhu vayo nemari nezvimwe zvinoita kuti vanopikisa hurumende ikoko vange vachitsigirwa neamerica saka tingati kana toenda kusarudzo avanogara vachibayana muziso